manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera ndira 4 2020 makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu tiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa wokokwa kuCongress yesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vamwe muPoland vanoti havasi kufara nekubudiswa mugwaro rehurumende kweurongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti hurumende ndiyo yakapiwa chimuti chekutungamirira nevanhu musarudzo. Vamwe muAfrica vochikira kubatwa mumambure ekunetsana kweAmerica neIran. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa Movement for Democratic Change vaNelson Chamisa nasi vanga vari munyarikani pagungano reCongress rerimwe sangano revarairidzi rePTUZ. Gungano iri riri kuitirwa paBelvedere Teachers College muHarare. VaChamisa vati vane muono wekuti Zimbabwe ive nyika ine dzidzo yakasimba kwete kuti ive nyika ine vanhu vanoenda kunotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika iyo ichisara ichitambura. Vatiwo zvakakosha kuti dzidzo iwaniswe mari asi vakati izvi zvinokanganiswa neuori wakatekeshera munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara havo vachiti hurumende yavo iri kurwisa uori. Tabata vaChamisa tikavabvunza kuti sei vaona zvakakosha kuenda kumusangano uyu.
Chokutanga hadzidzisi vakakosha zvikuru, dzidzo dzakakosha munyika. Munoziziva kuti hwaro hwenyika, mukuvaka nyika, mukusumudza nyika, mukuvandudza nyika, mudzidzisi ari panhongonya yapo, ndiye hwaro, ndiye mwongo. Mukatarisawo kana pari pakuvandudzwa kweupfumi hwenyika, dzidzo ndoo dzinosumudza, ndoo dzinosumudzira. Saka tichiona sokuti kukosha kwaticha, kukosha kwomudzidzisi, kukosha kweeducation, kwedzidzo ndoo kwatikwezva kuti takokwa. Tanzwa kuti mapato anga akakokwa ese ese, asi isu tazviona zvatakodzera kuti takokwa tisvike. Ndatoti regai ndiendeini, ndafara zvikuru kuti pandasvika tatambirwa nemufaro wandikatyamadza. Nekuti vanga uri mupindo wendizi, ngoma yakundumuka zvikuru, vanhu vachipururudza nemufaro.
Mataura imi pagungano iri kuti pane matambudziko makukutu ari kusangana nevarairidzi zvichikonzerwa nekuti nyika inenge isiri kutungamirwa zvakanaka nezvimwe zvamataura. Zvii zvingaitwe kugadzirisa matambudziko aya?
Mateya enyika nemabhanga kana miganhu yeutungamiriri inogona kugadziriswa chete tadzokera kuizvo revanhu, kuzvido zvevanhu, tadzokera kune matauro akaita vanhu. Vanhu vakavhota munyika ino yeZimbabwe muna 2018 vakataura zvavanoda, zvavanoda zvikambunyikidzwa, vakabirwa, vakakanganiswa, koti ikabudisawo izvo zvimwe zvakanga zvisiri zvakanga zvavhoterwa navanhu. Saka vanhu vanoda kuti pagadziriswe kuri kwokutanga. Ini ndikataura nhasi kuvadzidzisi kuvarairidzi kuti aiwa, kuti nyika ende mberi panotoda kuti pagadziriswe iko kugadziriswa ikoko kuti 2018 chichakamboitika pasarudzo. Asi kana tapedza izvozvo tochiti kuenda mberi kuti nyika ende mberi, ndedzipi kodzero dzinoda kuremekedzwa, shanduko inofanira kutsvetwa mareforms anofanira kuitwa munyika ndekupi kupindurwa kana kuti zvatofanira kusiyana nazvo pamaitiro zvinofanira kuti nyika iende mberi zvakanaka pakuvandudza upfumi hwedu pakuvandudza matungamiri hwedu pakuvandudza magariro edu
sebato remdc zvii zvamunovimbisa vadzidzisi nevanhu munyaya dzedzidzo kuti kuri kuti mapuwa mukana wekutungamira uyu munokwanisa kuita kuti Zimbabwe idzokere payanga iri kare
mashoko makuru ndechekutanga tiri kudzorera udzamu nechiremerera utungamiriri hwematicha ndochinhu chokutanga kuti ticha anzi munhu ticha iye profession inechiremerera unana germany uko profession ine simba yakadzama zvikuru yaticha ticha ndiye anobudisa zvose pasina ticha hapana gwara ichipiri kuda kuti ticha apuwe mari nemari ine udzamu tengo chaiwo chaiwo yatinoti hard currency usa varipinde muhomwe maticha akwanise kutengawo mota akwanise kuvaka dzimba akwanise kuvaka misha akwanise kuendesa vana kuchikoro
orait taurai ipapo kuti tanzwawo kuti mataura nezvekuti muri kuda zuva rekuremekedza varayiridzi zvinenge zvichifamba sei
hurumende yemdc hurumende yevanhu yaakutungamirira tiri kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi ratinoti national teachers day or national education day tichiremekedza basa guru rematicha
mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vachitaura vari panhare muharare zvichakadaro mutungamiri weptuz dr takavafira zhou vanotivo vakakokawo hurumende kukongresi yavo kuburikidza nemunyori mukuru mubasi rezvekuburiswa kwemashoko vanick mangwana asi hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamangwana kuti sei vasina kuenda sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watatumira pawhatsapp yavo asi pavakambotaura nestudio 7 vakati vanga vari pazororo tabvunza dr zhou nezvemusangano wavo
kukongresi kuri kufamba zvakanaka takakoka vanhu vanobva kuma10 provinces navapolitical parties tichionesana kuti chii chatingaita kuti tigadzirise education system muzimbabwe asi shoko rina varayiridzi nderokuti havakwanisi kuti varambe vachienda kubasa kana pasina zvaita nehurumende kuvandudza kuti vakwanise kuenda kubasa saka vakazvipira kuti kana zvichireva kuramwa mabasa temboramwa mabasa hurumende ichigadzirisa nokuti havakwanisi kutumira vana vavo kuzvikoro zvikoro zvaakudhura iyo yavo ichiramba iri shoma iri ku800 uyezve varayiridzi havasi kuda kukwidzirwa mari vari kungoti vanoda mari yavo yavaitambira 2018 ichi kumayusa 450 US to 550 US
taona vachamisa vari kumusangano wenyu uyu makokawo here vamwe vatungamiri vemamapato
hongu takakoka zvikuru sei mapolitical parties maviri makuru zanu pf nemdc tikatova reminder zvekare kuzanu pf tichireminder navamangwana vanova ivo vakatora kuti vacommunicate tifunga kuti vachaudza vakuru vavo asi havasati vatiudza kuti sei vasina kuuya kuda vanongonyarawo kuti havana kuuya vachamisa vauyawo tafara kuti vauya asi tangovaudza zvekarewo kuti trade union nepolitics zvinhu zviviri zvavanofanira kunzwisisana kuti zvakati siyanewo trade unionism iissue yekuti tinolobha for an improvement yemacondition of service kune avo vanenge vachitonga uyezve tifunga kuti vanodawo kutonga vakurudzirewo hondo dzavarayiri
saka pakongresi apa panosarudzwa umwe utungamiri hutsva here weptuz zvinofamba sei
hongu panosarudzwa utungamiri hutsva vanhu vakadamwa kuti vaise manominations saka tiri pakuti tivhure manominations akatumirwa achakavharirwa muenvelope vokondesa all the positions patasati aona kuti envelope yakavharwa iyi inei
zvinoitwa riini izvi
zvinoita nhasi
mutungamiri weptuz dr takavafira zhou vari parunare muharare paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari mupollard padanho rakatorwa nehurumende rekuburitsa mugwaro raro regovernment gazette urongwa hwekuvandudza bumbiro remitemo kunyange hazvo muzvinafundo lovemo madhuku vakamboudza studio 7 kuti kuburikidza nepollard vaizokumbira mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa kuti hurumende yavo imbomira kuvandudza chikamu chekuti mutungamiri wenyika abve asarudzwa pamwe chete nevateedzeri vake vaviri kutanga muna 2023 izvi zvinenge zvisina kubudirira hurumende inoti iri kuda irikuda zviripo iko zvino zvekuti mutungamiri wenyika kana asarudzwa ndiye anozosarudzawo vateedzeri vake vaviri sarudzo dzapera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamadhuku.
Zvatiata zvavari kuita uye vari kukanganisa nekuti bumbiro remutemo wenyika yese unofanira kubva kuvanhu uye haufanira kuita bumbiro rinongobva kune political party iri kutonga kana kuti kune hurumende inenge iripo. Saka zviri kuitwa izvi zvekuti taona kuti nezuro vakagadzika constitutional amendment isu takatomutaura tiri kupolad vatiri nezanu pf nemamwe mapato kuti ngavambomira zvekuendesa maamendments econstitution kusvikawo mamwe mapato vari kuna mupolad vataurawo zvavanofunga nemamwewo maareas atoda kuti achinjwe asiri aya chete ari kufungwa nezanu pf vari kuti ugune rwekuseri president unenge achiti no ndiri kushanda nepolad zvakanaka uku kugovernment vachingori nepfungwa yayo kuti zvavanofunga chete ndo zvinofanira kuenderera mberi. Saka tiri kushora sterek ticharamba tichizvipikisa izvozvo.
Saka nekudaro vamadhuku mukati Pollard ichine basa rairi kuita here? Nekuti patakambotaura nemi manga muchiti imimi muchataura navo vamunangagwa vacho muchivapa pfungwa dzenyu muchiti vambomira kuvandudza bumbiro remutemo nechimbi chimbi asi ndo zvimwe chete zvavaita.
Pollard inoramba ine basa rakakura. Munhu anopa mazano haangodzidzasana nekuti mazano ake ese ari kuteedza. Munhu anopa mazano anoramba achipa mazano anozosvika paya pekuti kutikana mazano ese ari kungopa asiri kuteererwa ndopaangazoti hapana zvandiri kubatsira. Akaonga kuti ukapa zano rimwe harina kuteererwa mangwana wotorera mwawati aiwa ndokusiyana kwakaita bato redu nemamwe mapato ari mupolad. Nyika ine yakakura yezimbabwe hurumende yabva kure ichiita zveudzvinyiriri isina kujaira kupuwa mazano nevamwe vanhu. Saka hazvitishamisi kuti zanu pf pakutanga tanga patadai patarapa mazano vanomaramba ichazosvika nguva yavanenge vaakuteerera mazano. Chatoda nechekuti vanhu vaone zvatiri kutaura kuti Pollard vakanyatsotarisa haisati yatopera nekuti izvizvi pamutemo panyazuva 90 days rekuti zvaitwa mugazeti zvitaurwe nera. Saka tinenge taakutaura futi manje tiri Pollard takangomira patakatamira kuti aiwa maamendendi yakusimada.
Nhengo yePollard vari mutungamiri webato reNC zvinafundo Lavumo Madhuku vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi.
Maonero angu handisi kunyatsonzwisisa kuti chavatadziswa nekugazeta chii nekuti vanhu vePollard madziviro angu mamwe mabato emuno muZimbabwe anobvumirwa zvakare kunyorera kuna Clark kuparticipata mapublic hearing vachitipa pfungwa dzavo. Saka hapana pavamborambidzwa kuti pfungwa dzavo dzisatorwe. Saka ndiri kushamisika kuti vari kuda kuti process iri mutemo isaitiki nekuti ivo vava vachida kuti vange vachigarwa navo kudzi ndo zvataakuita vari muPollard hongu. Asi pese patiri kuita mabhill hatisi kutanga taenda nawo kuPollard kuti taite. Tikadaro zvaakuita as if Pollard yaakabazike hurumende. Ivo kana vane pfungwa dzavo vanodzitaura ikoko kana vadzitaura dzinotorwa dzounzwa muhurukuro dzehurumende dzobva dzare polisi. Vati kuti isusu sehurumende tomhanya tenda kwavari kunobvunza kuti nhandi tiri kuda kuchinja mutemo uyu kuti tidai kana kuti tiri kuda kuita bhajeti zvakadai tauya kuPollard tinenge tarasa mandeti yatakapiwa nevanhu yekutonga.
Asi hazvizoite here sekuti hurumende hairemekedze iyo Pollard?
Shamwari dzedu dzakakwikwidza tinodzida chose asi vakapiwa mandeti nevanhu. Tisu tine 2/3 muparliament nekumwe kutaura izwi reruzhinji riri kuzanu pf muparamende iye zvino izwi reruzhinji rakavhotera zanu pf izwi reruzhinji rikavhotera president. President ndobva vavamba kabhineti yavo inova executive. Basa rayo nderekutonga nekutarisa kuti panoda kugadziruswa mutemo ndepapi. Saka ndati vePollard havangade kuzvifananidza nevane masimba akabva kuvanhu. Ivo tinoremekedza vashoma vakavavhotera saka tichikurukura navo uyezve takasununguka kuti pavanenge vachifunga kuti vane mazano avanoda kuti nyika iende mberi titaure navo.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Nyaya yekunetsana pakati peAmerica neIran mushure mekurayiwa kwaGeneral Qasem Soleimani nemauto yeAmerica yavikupa kuti vamwe mune dzimwe nyika muAfrica vatyire kuti vanogona kuzotsokodzerwa sehuswa pakurwisana kwenzou mbiri idzi. General Suleiman vaitungamira mauto Quds Force anoshanda neIslamic Revolutionary Guard Corps. General Suleiman ndiwo vaitungamira zvido zveIran muhondo dziri muIraq, Syria, Lebanon uye kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti Suleiman akaurayiwa nekuti ainge achironga kurwisa America. Asi Iran iri kuyambira America kuti iri kuzodzosera zvakasimba. General Suleiman akaurayiwa muIraq umo aishanya nemusi wechishanu. MuAmerica hamuna kuwirirana nezvekuuraya kuurayiwa kwake, vamwe vachiti zvinhu zvakanaka asi vamwe vachiti kuda kutanga hondo isina maturo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMax Osaungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika.
Maonero angu ndeekuti tinenge tanyika yakuenda kumawere kwatingati World War Three. Zvichidawo I think inyaya yavatrump yekuti vanga vachida kuita chinhu chinoshamisira. Sezvo nyaya yeimpeachment yakaitika, vaida kuita chimwe chinhu chinorishamisirei, vachigadzirira kuiswa futi maelections kuparisira maelections ari kuuya. Asi ndo chinhu chinenge chichatipinza mawere, nokuti vanotungamira Iran vate vaya havasi kumira vachada kurivhenja kwakaita general vavo, ende hazvina kumira zvakanaka.
Totarisawo muAfrica tiri kuona kuti vekuKenya vanenge vari kuti ivo vaakutya kuti vanogonawo kupinda mukana wamamupere pakatanga idzo nyaya dzekurwisana rwisana idzi. Africa pane chainge atyire here pane kudetsana kuri kuita nzou mbiri uku?
Mukatarisa vanoziva conflict vanoona kupokana kwenyika nemaconflict, ukaona zviri kuitika paAmerica neIran, Africa ichatobatwa-batwa naizvozvo. Nokuti mukaona zviri kuitika muSomalia, atikati ndo epicenter yeinsurgence or yatoti violent extremism pachirungu, munoona kuti vanhu vari imomo kune matoxicators anoita iyo Iran, anoita naSaudi Arabia neAmerica irimo imomo. Saka matakatano ari kuitwa kuIran neAmerica aya achava nechekuita muAfrica, nekuti kwagara kune vanhu vano atinoti materrorist group kana maviolent extremist group vanaiyo Shabab. Mukatarisa atinotiswa hili called Kenya, Somalia, Tanzania nenorthern part yeMozambique kuri kuputika-putika nenyaya iyoyo yekuti kune vanhu vari kusandurira vanhu kuti vaiti atoti violent extremism. Kwezve mukazotarisa izvi kwana North East Nigeria zviriko, munoona hand yana Iran, mozoona maamericans ari ikoko through masevera intervention even ana Saudi Arabia. Saka hapana panozoti hondo yechitatu ikaitika iyi, Africa inosara yakamira zvakanaka.
VaMax Osaungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mutsanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsanganya huye ndiri muWashington. Nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra2020 tine hurukuro naamai Leah naChipo. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemabhizimisi avari kuita munyika pari zvino, uye tichinzwawo kuti vangakurudzire kuti vamwe madzimai vari kufungawo kutanga mabhizimisi panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika vangaite sei. Tine kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai naChipo. Mai naChipo, mukatitsananguriro kuti semudzimai makafunga sei kutanga bhizimisi renyu iri rekuita zvekutora mapikicha uyezve nezvekuita nezvemuchato?
Kutanga kwazvona ndainyanya kufamba ndichienda kunze kwenyika. Amai vangu vaigara kuUK kuLondon. Saka pandaiita president dzangu ndichinovaona ndipo pandaiona zvimwe zvinhu zvisingaitwe kuno kuAfrica ndobva ndaedza kuti nditore maziyazi wayo ndichaunza kuno ndakaona kuti zvakawanda zvaitwa kuno kuzvanga zviri ebit kumashure ndakabva ndaedza kuunza maconcepts achona kunoko pandakatanga it was purely trial and error asi zvakazoratidza kuti ndozvo zvakazoraramisa mhuri yangu nazvino ndichiri kurarama nazvo chemafoto ndozvakatanga cheni chate zvakazozarwa mumashure mekunge ndatanga kampani yekutora mapictures
titsananguriwo nezvemakambani maviri aya munenge muchiita nezvei uyezve anonzi chii nechii
yekutanga ndiyo inonzi Time Photos yakatanga muna 2009 ndakatanga ndiri ndega ndichifamba ndichitora mapictures mudzimba ndichiita mafamily portraits ndichiedza kuudza vanhu kuti mufananidzo wakakosha vese kuti kana nzi munhu akashaya zviyazviya panogonoshayikwa kana mufananidzo chaivo kuita pabhoko ndozvinhu zvandakatanga nazvo and then ndakaratanga kungokura ukaitira munhu one waitira mumwe mumwe ari feya mumwe saka kukura kwazvo hakusi kuti ndaiita maadvets pamaradio kana pai but zvanga zviri zvekuti vanhu vaudzana vaudzana and it was purely from kuti munhu audza mumwe mumwe audza mumwe mucorporate world ndakazopinda kunge ndaitira vamwe vanhu vanoshanda mumacorporate then vozorifeyawo kumakambani kwavo brand rachio richibva razokura ndokutanga kwakaita Timeless pasanctive garden nekuti ndaitora mapictures mumaevents akanana semuchato nemaevents emakambani watinoti macorporate events ndaienda kumawedding venues akawanda nekunzvimbo dzinoitirwa maevents akawanda saka takanga tatenga nzvimbo yakati kure kushawasha hills nemurume wangu ndopa takabva tazofunga kuti dai ndaita ewedding venue panzvimbo yatanga tatenga
zviri nyore here semudzimai kuti muwanikwe muchiita mabasa amuri kuita aya ukuwo muchibatanidza kuchengeta mhuri
zvinhu zvakaoma kubatanidza zvese nekuti mabasa angu haasi mabasa ekuti unotanga basa na8 uchipedza na5 dzimwe dzenguva unogona kuti wabuda mba ma10 na6 uri kunotora mapicha kana kufunction unotanga na 7 yapera kunonzi kwaita imwe iri kutanga na7 kuti wakusvika kumba pakati pehusisi but iko zvino ndakakwanisa kugadzirisa mukambani kuti muve nevanhu vanoita mabasa achona vachibatsira pane kuti ndite zvinhu ndiri ndega
vanenge vachida kushandisa mawedding venue enyu kana kutorwa mapicture vanokubata ipapi
ndine mobile number inoti +263 782 727 071 tine mawebsite edu mairi timelesphotos inoti www.timelessphotography.co.zw ne swancliff inoti www.swancliffgardens.co.zw
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Leah naChipo vekambani yetimeless photography neSwancliff Gardens iri muHarare kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndino kuchinganidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra 2020 tine hurukuro naamai Leah naChipo
gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvekupisa kuri kuita kunze zvatiri kunzwa kuti zviri kubata kwete Zimbabwe chete asi dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica kana kuti Southern Africa izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzezvemamiriro ekunze zvinogona kukonzera kuti nyika inge ichitarisana nedraught muhurukuro yedu tabata nyanzvi mune zvemamiriro ekunze vachishanda vakazvimirira vaBarnabas Mawire tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu vamawire.
Makadini vakandemire.
Aiwa ndiri mupenyu.
Vateereri vese.
Aiwa tinoimba vateereri vapenyu asi dambudziko ravainaro kuchema kwavari kuita hanzi kwapisa kunze. Mungatitsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei nenyaya yekupisa kwatiri kunzwa uku?
Pada ndiko kushanduka kwekunze kunorehwa kwekwe kunonzi climate change. Asi zvinhu zvakatiomei zvikuru nekuda kwekuti tanga tiri kutarisira pane zvino kuti kubva mumwedzi waOctober, November, December tingadai takawanawo mvura yakanaya zvaigona kunge zvakabatsirawo kuti kupisa kunge kusiri sezvakuri pari zvino semazuviro atinonzi. Asi kusanaya kuri kuita mvura pada ndokumwe kuri kuita kuti kupisa uku kubva kwaenda pachidanho chepamusoro. Asi zvese zvine ukama nekushanduka kuri kuita mwaka uye mamiriro ekunze. Chiri kunyanyonesa ndechekuti pari zvino mvura chaiyo kana yekunwa iri kunetsa kungave kumanisha kana kuti mumadhorobha nekuda kwekuti mvura inowanzowanikwa muhova, inowanzikwa mumadhamu iri kuenda ichipwa. Uyezve kana matsime chaiwo nezvibhorani kunzvimbo dzakawanda hazvisisina mvura. Izvi zvinoonekwa nekuti kana ukafamba ukatarisa mungave mumadhorobha kana iko kumaruva chaiko, tinoziva isusu kuti vanhu vakawanda vanowanzoti kana kwapisa kusina kunaya zvaizvozvo vanowanzorarama nemapindu. Asi kana mukatarisa muriwo chaiwo unenge uchitonetsa kuwana. Kana uri kuwacho mushoma mukatarisa purayizi yacho unenge uchitodhura nekuda kwekuti dhimandi inenge iri very high uye vanhu vashoma vachiri kukwanisa kunyatsorima nekuda kwekushayika kwemvura ikoko. Saka zvechokwadi upenyu hwaomera vanhu, hatidi kuti tisawande ipapo.
Pangaita tarisiro here vamawire yekuti mugore rino ra 2020 zvinhu zvinogona kuti shandukei munyaya dzemamiriro ekunze, kana kuti vanhu vanototarisira kuti zvinogona kutooma shanduko inenge iri yekuti kuti zvatoita wese?
Pari zvino takatarisa kuvarimi hedu katariro kachiripo kadiki nekuda kwekuti takatarisa manayiro emvura yedu yemuno muZimbabwe. Tingangoti kwasara mwedzi mitatu iwo wandira unoyu kusvika muna March inogona kunaya mvura. Asi chinonyanyonesa ndechekuti chidimbu chepakati nepakati chemwaka chakatopera kudhara nekuda kwekuti mvura dai yakatanga kunaya muna Oktobha. Tinoziva isusu kuti rain season yedu inowanzotanga kubva muna Oktobha, November, December yobva yati January, February, March mvura yozoenda kutanga ichipera. Saka iko zvinoizvi tiri kuti tariro iripo pamwedzi mitatu iyo kusvika muna March. Asiwo tikatarisa nekuda kwekuti mwaka wafamba zvinoita kuti mbesa dzakawanda dzisasvike. Asi tariro iri kuvanhu pari zvino iri kuti kana kune vaya vaya vanokwanisa kurima mbesa zvinoita kuti hadzichada nguva yakareba kuti dzikwanise kusvika, aya anonzi mashort season varieties pachirungu, ndo tariro yatingangoti yasara. Uyezve ndokunge mvura yacho yazonaya. Asi ikasanaya ii upenyu huri kutooma nekuda kwekuti kana uchitofamba even kana musango chaiwo mazuva ano nifoshaiwo huri kutooma.
Tinonzwawo vanochera migodhi kana mabore vamawiri vari kutaura kuti water table kana kuti mvura yepasi hanzi aya kunetsa kubata yadzika zvakanyanya. Zvii zvamungataurawo pamusoro paizvozvo?
Chiri kuitika ndechekuti zvine ukama izvi, kunaya kwemvura uye nekuwanika kunoita mvura inowanika pasi iyeyi inenge ichizowanikwa mumigodhi kana kuti muzvibhorani nekuda kwekuti panonaya mvura paya paya mvura inoendawo yopinda pasi zvobatsira kuti goo remvura inowanika pasi ringe rakati kwirei. Asi pari zvino nekuda kwekuti mvura haisi kunaya vanhu vakawanda vane migodhi kana zvibhorani tiri kungotora mvura kasi hapana recharge. Asiwo chimwe chikuru ndechekuti wose vanhu tagara tinombozvisikirawo moto muziso tinowanzogara mumatoro aya aya anonzi mawetlands. Tiri kuenda tichitedza matoro kana kuti mawetlands zvimwe zvinotikanganisa. Uyewo kana kupera kwemasango futi kunokanganisa kufamba kwemvura ikoko kuti ipinde pasi kana kusanaya zvakanaka. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinogonawo kuti titarise toedza kugadzirisa sevanhu.
Aiwa tinotenda zvikuru vamawire kuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa maitei henyu vakandii?
Manga makateerera kunyanzvi mune zvemamiriro ekunze vaBarnabas Mawire muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa nguva ndo yaita shanje vateereri, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu.
Zika Disenda Baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani zilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 zibandlela 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga lokunanza amatijana.
Uthapithapi watinawo nakuthapi uchi yeu tungamiri watinawo nehurongwa zvose zvakakurwa.
Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe ebejongene.
Hayi, mbona ngani bekuyikuthi ukuzibhenga ngesikhathi ngakhuma sakhangalesi ndebethu mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini mbuzo qaseleyo ukuthi khona nawo ukudla kuyadura.
Kunokwesabela ukuthi kubulawa komholi webutho le-Iran nelemelika kungadala impi yombhubhiso umhlaba wonke, i-World War. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga eceleni elokunanza amatitshala. UChamisa bekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ lamhlanje eHarare. UChamisa uthe kumele ababalisi baphiwe iholo elithe xaxa ngoba besenza umsebenzi oqakathekileyo. Isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Takaba Firajou utshele Studio 7 ukuthi ibandla le-ZANU-PF lalinxusiwe emhlanganweni lo owe-Congress kodwa alithumelanga ngitsho lesiphathamandla esisodwa. Ke sizwe amazwi kaChamisa emhlanganweni lo.
Naizvozvo toda kuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira. Kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo.
Nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo oyenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu munguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika. Watinetaka kunoparura izo muchapi-chapi watinawo nhapi-chapi uchi yeutungamiri watinawo nehurongwa ndo zvimwe zvichipakurwa.
Lawo ngamazwi kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awethulele umhlangano wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ eHarare lamhlanje. Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe abejongeni. UMnangagwa ubephendula abantu abathe sebesehluleka ukudla inyama ngoba isidula. Lo bekungumbuthano awenza inyanga zonke phansi kohlelo lokuhlanza ilizwe ubeseHarare. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, mbona ngani bekuyikuthi ukuzibhenga ngesikhathi ngakhuma sakhangalesi ndebethu mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini mbuzo qaseleyo ukuthi khona nawo ukudla kuyadura. Ngokunjalo ke umongameli ukuthi njani banane bevika laphana usweli impendulo efaneleyo siyazi ukuthi inyama ile ma proteins iyadingakala emizimbeni womuntu. Abantu angeke bebeke ama vegetables noma vegetarians noma ama vegetarians bonke. And the one is cultural. Abantu besingonini bazwa ngokuthi nje makufika inkomo badla inyama yabo bakholisa imthimba kudliwa inyama. So okunye vele nje ke so yi assault or insult to ama cultural values abanye abantu inxa yokukhuluma njalo. Ngaka dokotela. So ngibona ngani nje kulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo ukuthi into ziyadura abantu kenda abantu abasebayabenelisa ukuthola ukudla okunjengenyama lokunye nje okuningi.
Manje inkulumo enjengale ubona ungani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela?
Nanzelelani ukuthi mina abantu endlela abavota ngayo engxenye yakusonkulumo ezenza ukuthi bavotele lo abamvotela maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu ngesindebele ngesikhiwa bathi ngama-immediate things njengokuthi yayinanzelali bavotele ukuphiwa izipuni namathoshi emakhaya baholiswa abantu bazebevota bethithi nelia iphathe nje iyanika amathoshi lezipuni lerayisi i-2 kg yerayisi. So abantu mbona ngani ukuthi ukuvota vele kutshoni kuvotelwa nabantu abakwazi abakakuzwa khona lokho. So bavotela umuntu ofika wabapha ulutho. Mbona ngani yiyo into elihlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya ngoba abantu bavota ngezisu khonapho. Nxa ngikhangela mina ngendlela mbona ngayo njalo futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni.
Lo-ke ngumnumzana Michael Mdladlandi weni ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kulokwesabela ukuthi ukubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yembubhiso womhlaba wonke jikelele i-World War yesithathu. Elemelika lathumela indizamtshina ezingelabatshayeli ama-drone ngolwesine abulala uGeneral Qasem Soleimani. Ele-Iran elilezikhali zembubhiso njalo lilobudlelwano lele-Russia le-China lathembisa ukuphindisela okuphindwe kaningi-ningi osekudale ukwesabela kwempi enkulu kakhulu engaqhamuka. Kodwa ingcwethe cubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kaboni impi yakhona ingangenisa amazwe omhlaba wonke jikelele.
Okwe-World War impi yomhlaba kambe ngibona ngathi kungaba yikuthathela izinto khatshana. Kangikholwa kuthi isehlakalo esinjengaleso singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba. Hhayi kangiboni. Ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini. Yeye khona kungenzakala. Kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe ngezizwe. Kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba, hhayi bathi akusosekatshani.
Kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law, yena ecutshungulwa kubane ngathoniswa phansi komthetho impeachment. Ubona njani wena khona?
Hayi, uTrump yindoda efuna ukucatha ngomuntu. Nxa silandela lokho esikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolo oluzayo njengobusitsho neqala leli ukuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo uzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu bemelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye, babe sebekhangela ngale ngaphetsheya komthangala ukuthi wenzeni. Okunye usedinga nje uzwele ebantwini bemelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi athi khangela lo muntu befuna ukulibulala ubephehla impi London. Hhayi mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yiloko esilungu threat ube sethusela impilo zabantu bemelika. Abantu bemelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya, babe sebekhangela khonoku okwenzakala le e-Asia. Bona ngathi sibile lokho lakho angaba lakho kangithi ukuthi kakungela ndlela ezinye. Kumbuthi ulungile mbelalo ngangubulala uGeneral Law, kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu ngoba nanku umhlaba wonke namsisi ukhuluma ngaleyo ndaba. Kabasakhuluma ngamacala la awetheswa inkundla eParliament yeMelika ye kwenzakala ukuthi ufungula abantu umkhondo lomzila namacala akhe baqhiba isikhathi bekhuluma ngento engale engelanda lokhu okukhona ekhaya egumini lakhe.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawafuwe.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zidlela evalweni ngoba zisesabela ukubulawa indlala lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu lesikhudumezi esesichise izilimo emasimini. Zithi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele zizabulawa indlala. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi selilahle ithemba lokuba izilimo ezihlanelwe kunyanga edluleyo zizavuka. Lokho kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kuhle kwezulu kusukela ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi eNyandeni uduma ngokwesela leziko njalo sesesabela ukuya kogoqwanyawo lonyaka ngenxa yendlala.
Lo osuqalile vele siza kufa ngokuthi ade sikhangelele ukuthonta kwezulu. Sisithi izulu kumbe engxenye lizakula manje wesi okwedlula umnyaka ophelileyo. Asila lutho, siyakukhalela khona ukuthi uhulumende angasincedisa. Sicela ukuthi akhangele kakhulu ngokudla. Sinikwe lathi ukudla ongani kuyasizinza imizimba yethu ihlambuluke. Abantu bazaza kufa ngokuthi vele kuhola abantu abalutshwanela.
Ezinye njalo isakhamuzi seNyandeni unkosikazi Andres Ncube uthi laloba umnyaka odlulileyo kumubi kukhanya sengathi lonyaka isimo sibi okuphindwe kabili.
Awubunzima kodwa sesibona ngathi ube ngcono mbijana kulalokhu ngoba lonyaka songani sokuphambili ngoba lokulima sisaqedanga ukulima sesihlezi. Hayi sesifisa khona ukuthi ngabe layo uhulumende yangenela sithola amabili khona ukusithi sithenga okuncane silakho.
Ukhansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uvumile ukuthi akumanga kuhle esigabeni sakhe esithi kuyadingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zisize ngoba uhulumende engenelisi ukusiza wonke umphakathi.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Mina ngisibili bengifisa lokuthi ngama non-governmental organization angenela la asincedise ukufisela ku-food for work. Abantu basebenze eminye imisebenzi lakahlisile amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kanti sihlobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi sile mfula eminingi engabamba amanzi sizilimele isenze ama-irrigation.
Umnumzana Dennis Moyo ngomunye obethembele ukuthi izulu liza kuna basizakale njalo ukuthi sekuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze udubo olubhekane lozulu wakuleli luxazululwe.
Besithembile sithi maybe lo nyaka esikuwo sithi maybe uNkulunkulu uzasikhumbula izulu libe khona kodwa hhayi yikho kuyafana nje. Esikukhangelele kakhulu thina nje abantu bemaphandleni yikuthi ngabe uhulumende uyangenela ancedisane labantu.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane othi ukhangelele ukuthi kube lenguquko kwezomnotho okuzadala ukwehla kwentengo yempahla ezitolo.
Besikhangelele ukuthi aluba izinto ziyatshintsha bakithi kutshintsha into zithengeke nayo indoda le wazama ukuthi aguqule umbono wakhe aguqule nenhliziyo yakhe ibe inhliziyo ezwela abantu ayikhona inhliziyo yokuthi omunye lomunye azibonele.
Indlala yanake ngidale ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili emhlubulweni emandebeleni osekuthi iningi lezakhamizi lingabayanga lingelazifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathiswa ngokudla zithi abantu abayizigidi ezimbili elizweni bakusimo sendlala embi kakhulu edinga ukwekethiswa ngesiphangephange. Ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Okwamanje sengitshedela emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe.
Hayi, ukukhuluma iqiniso sibili kuhle, impilo yabesifazana ilulukhuni kakhulu sithi imizwe eminingi vele iba njengabomama. Imnotho welizwe lalo vele usezandleni zabomama nxa ikhuluma iqiniso. Bekudonswa ngefarisi ngesitho. Kwenzakalani ngemva kokufa kukaThandi Hayi? Owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguThokozani Khuphe xa kulandela i-constitution yethu. Engumuye othathe isikhundla. Bathina bona amadoda wodemangalelana ngebanga leso sikhundla. Lakathesi kunje. Kungavele kube lolutho. Ye uThokozani. Kungaba lolutho. Ye uMakhuphe liyambona. For example, kathesi angithi kulale ilokhu zakho. Inhlanganiso eyabunjwayo
i-Pollard
ibizwe lakhe yile liphumayo kodwa isiye yedwa wajoyina leyo Pollard njalo kayisiye yedwa okhomunikhetha nabantu bezana ngoba kunje khonapha yena uThamisa ngani waye engongcwaba ulokhuza umgabe umgabe kakunamuntu ongamaziyo i-cruelity yakhe ayenzayo yena uthangirayo ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa umnangakho wahamba wayambamba izandla waba khona ngale naye e-National Stadium akunamuntu wakho wathi kurungu kodwa uThokozani kathesi ungene kuPollard maye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli imbungu yangikona kayipheli uma WhatsApp group kona iNguThokozani kokuphela nguThokozani kokuphela base besithi bona kupolitics akuna permanent friend akuna permanent enemy kathi yena nguyona ama permanent friends lama permanent enemies kupolitics amadoda enganawo
siyasibone njalo lakhonapho kubo social media labanye bechothozwa abakuPollard kodwa lena libona ingani inhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabomama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe.
Hayi abachothezwa kufanana lokukaThokozani. OkukaThokozani kuthe kube kubhalwe nge-red pen. Ngitsho nesibhedlela ungabona i-temperature yakho isibhala nge-red pen kuthi kuthi iyabe kudinga. Into yonke kodwa iyazanywa. Kubonakala ukuthi behluli. Angithi laye khathesi umunye umgabe sasikhalela ukuthi kathi yena uyabe nalo ukuhlala nabantu. Nangu-ke yena umnankagwa sevumile khona lokho. Sokukuvi njalo. Abantu badingani kumnankagwa bayathengisa njengoba ngisitho mnankagwa lokho emphinde. Ye uThokozani amagqwetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi akhulume nabantu bezana. Abafazi kabavunyelwe. Yini Pollard ngokubona kwami mina ngeke nga-athenda umhlangano wakho nakawani. Injoba kathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama thematic groups abomama. Mina ngiyakufisa sibili ukuthi ngiye athenda kabili kathathu nami ngizibonele ngizizele ukuthi sinayisibeka into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule into le iyehlule lathi siyibonile ukuthi iyehlule otherwise engxenye kuzabangcono labo abathi bona bangakulungisa akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa mina ngithanda ukukhuluma iqiniso kele nzima ispecial njengabomama ompupho kabathengwa babuthe esitolo phandle kumbe ngama-agenti ezitolo ma uyifisa esitolo iyabe kubizele enye imali ongayaziyo shukela ithengiswa phandle mafutha athengiswa phandle kuhamba kunje ukuthi umama nguyobona konke khonokho ukuthi kukhona endlini kodwa-ke ikijoge lakhona elitelwe ngumuntu ongumama hhayi ngiyakutela lizima ngiwuthela intaba le ntaba ingumfana amagesi kangikhulumi ntoni imbizi yathathe ekuseni uvuke kule busuku uthi uphekele abantwana baye esikolo amagesi sehambile akula magesi amagesi abuya ngo-12 lilele kumele uvuke ke busuku khathesi ngo-12 upheke uphekele abantwana ngo-12 ebusuku inkuni yathi yatheuuya enkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa ngokuthiwa akula mvumo futhi asisakwazi lokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile akunamanzi kumele liyefola ezibhoraneni liyetshayana khona leselibangamanzi ezibhoraneni akunjeli ukuthi konke khonokho yinto egada phezu kamama ubaba uyabe ezilalela endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile yeke kutshelelayo ukuthi ulambile
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu, yena owazakala ngokuthi uGonyeti, ungumgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphaceleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngise-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Lamhlanje zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sikhangela ingoma ezilithumi ezidle ubhedu eziculwa ke ngabantwana bakomthwakazi. Number 10 sile ngoma ka Berita ethi ndicela ikhiphi. Number 9 sile ngoma ka DJ Fritz featuring Steve K, ingoma ethi Ziyalenda. Sile ngoma kaMadlela featuring Boyoyo, ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
kuyazenzela kuyazenzela
yokukhanya kwezwe, ingoma ethiwa Inkubalo. Number 6 sile ngoma ka Freak featuring Zex, ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, I charge office yini? Ithi kuthi charge office yini? Akuna problem, bemfuna ukubuza ukuthi ningaba ne charge efone lomntwana omncane yini? Kanti charge office ichajani? Oh, sorry my sister, besithi iyachajwa amafoni. Okay, fine, charge. Capture charge of his leisure journey.
Richard Young. Okay. Okay, fine. Ciao.
Ku number 5 silengoma
2010
ye Asaf ingoma ethi vibe is correct
jwaru yazi ukuthi ugethi galala galala thina sketches yethu tsigalala galala sky nikela tsigathu bona fast I'm a fan in the area I got to change myself when we come around. City of kings and the queens and the thing that could bring me down. Look, mommy, you better love me now. They can't fight the clothes, they just got to know the vibe is correct.
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 Number 4 kutezi ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omuvi.
Sure, before no change your life stadium. Jengo tiro koga fani, kule blanca yi ali. Jono chichi life stadium, tukuna uteri omuvi. Vuti vuka machida ga wamfuni, politisti ngata maprista wakuli. Omuvi ngachufagi maskara, ifukayeli ebe ngati mumfana. Olu mzupa ngati yena mumambara, ukamba zipis ngatusha yivo kepara. Ngati maismailu ya vikala.
Ijembe Mox isezi yona ku number 3 ngengoma ethi Belimana.
Jabo!
Number 2 silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi
nihambile umango moja ngithola ngifana nawe.
Number 1 silengoma Kamsiz K eti Icheri Yami.
She's a boy, I'm wet. All desires, yours and all exist. Super sex, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, she's a new girl. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Kiss your cold, never slept. Always feel, never bet. Wife in material, she's the type of green one. I'm a corner smile when I make the best intro. Every chick's jealous. She's the one that wanna be. Every chick jealous, jealous, jealous. Every chick jealous. She's the one that wanna be. Every chick jealous, jealous, jealous.
Icheri Yami inhle ingoma ke ebiku number 1 umnyaka lo odluleyo ye kuzingoma ke eze abaculi abavela esigabeni seMathebeleland esingathi thina ngaba kumthwakazi besigcubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, sidibaneni njalo ngomvulo ye.